Ndinotenda His Excellency our President vamunangagwa nehurumende yese wakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumurii. Wakamira neni chaizvo that giving me all the support yandiri kuda. Even my doctors, ndinotenda zve my doctors ese achitungamirirwa naDr. Jones weCity of Harare wakandibatsira chaizvo. They come kumba vachizotona kuti tiri kunzwa sei, kana paine any medication yetu iri kuda toaudza otiigira, kana paine zviro pane pari kudzimba vatinoaudza wouya. Madoctors they are coming every day. Saka ndinotenda through the Minister for Health nekuti rubatsiro rwarutipa zvekuti we are recovering very well. Tinotenda Mwari naizvozvo.
Tiri kunzwawo kuti mai Munangagwa vakakubatsiraiwo. Vakakubatsirai sei chaizvo?
Vakatipa chipo chetoilet nebathroom because the main house yedu yanga isati yapera because ndichirugara mucottage. Saka though yapera zvayo main house asi matoilet tatisataisa. Saka vakanzwa chichemo chedu tushandisa one toilet vakatibatsira. Saka tinotenda chaizvo neFoundation of Hope yavanotungamira, ndiro vatenda chaizvo.
Ko vakabatwa nechirwere ichi mumhuri menyu vangani?
Tiri 4 vasina vabatwa E5. Asi izvozvo zvatakaita ndezvekuti since imba iyi ya 3/4 complete iyo main house ndiko takachiisa vari negative ndiko rugara takachingoisa mabedrooms kwacho. Isusu takangosati cottage still positive.
Ko vavakidzani venyu vari kunzwisisawo here nezvechirwere ichi?
Runzwisisa but kungoti ndofunga pachirumboda dzidziso yakati kurei kuvanhu wese because vanhu vari kutya chaizvo. Yes, they phoned us kuti vanzwe kuti tarara sei. They are giving us all the support, even chikafu. Ma neighbors akatibatsira, rural residents yese akatibatsira, wema churches vakatibatsira. But kuti wazosvikawo pedyo vari kutya stereki nenyaya yekuti vari kungotya kuti zvose hosha iri kutaurwa nezvayo stereki tinogona kuzotapurira tapukira pairi. But regarding this opportunity kuti ndiudze vanhu kuti yes ihosha inouraya but vanhu vasatye kubatsira hama dzavo zvakanyanya stereki nekuda kwekuti vari kutya because ndopa good example yekuti inini honai ndiri kugara nevana vari negative isusu tiri positive but tiri kugona kugara tiri pamwe chete. Yes, vari kugara mumimba yavo isusu tiri mumba medu but munongosangana mukupfuura mukufamba kana toilet ratingoshandisa imwe before first ladies vasati vatipa chi imwe toilet. Saka ndangokurudzira kune vanhu kuti vabatsire kuno vanenge vari munhu kubatsira but maneighbors edu ari kubatsira but that kakutya karipo, that's the truth. Kakutya karipo kuti vanotapukira zvekuti hapana kana unosvika pagedhi pangu vazhinji vanotya. Ndo chokwadi chaicho dai panofanira kudzidziswa ipapapo.
Asi mungaziva kuti makabata chirwere ichi sei chaizvo here? Munombofamba here muchienda kunze kwenyika uko?
Inini ndinobasa rangu ngere ndinotengesa macomputers nemafoni. Saka ndino maorder ku Dubai. Saka ndanangoenda as usual kuno order but unfortunately ndakangonoita handizivi kuti ndakaita munyama papi kuti mumashops here mandinotengera kana kuti ndakachibatira mundege here handizivi kana kuti mumarestaurant here pakudya handizivi. Asi ndadzoka after 3 days ndipo ndakatanga kunzwa pahuro nekupera simba nemusoro waitema chaizvo. The following day ndanda kunzwa kupera simba nemusana wakubata. Saka ihosha inovaya paralyze mabody parts akati wandei at the same time.
Ko vana chiremba vari kukurapai sei?
Madoctors arungoteno because isusu mishonga yakatipaka iwo maantibiotics but waingoti encourage wakuti tinwe mavitamin C tablets nekungonwa idzo mvura dzine malemon idzodzidzi. Mvura ine lemon iri womu inobatsira chaizvo kana uripo wekuti moisa garlic ne ginger inotibatsira mvura iyoyo iri womu kungonwa maybe glass of that water per day zvinobatsira chaizvo. zvatibatsirawo especially kuwana wangu yakazosvika ya mailed why because paundakatanga kunzwa kusanzwa zvakanaka ndipo ndakangotanga kuti ndipe malemon ndipo takatanga kungonwa semhuri saka pandakazonazwa chibatu kurwara chaizvo 3 days 4 days dzacho idzodzo iwo wanga watonwa kudhara pawakazochibatwa positive wanga watorine 5 days wachinwa saka zvakawabatsira kuti haina zouya ine simba sezvayakaita kwandiri
ko ndeipi kurudziro yamurudawo kupa vana vezimbabwe vangadai vakateerera chirongwa chedu chino chestudio 7
chirudziro rwandinopa kuno vakateerera chirongwa chino ndechekuti yes zvinhu zvakaoma muzimbabwe ndendodzokora zvakare kuti zvinhu zvakaoma shuwa muzimbabwe but daitaita the call ya president yekuti tigare kudzimba kuti chirwere chiri kutapukira chirwere chinorwadza and for information munhu ukabatwa nacho chirwere ukafa ndiwo unofa hurumende haifi and vanhu ngavazive izvozvozvo chirwere chachina kumira zvakanaka dai vanhu tangoteerera pasara madays less than 10 days I think I know kuti tine nzara mudzimba but chirwere chachina kumira zvakanaka tiregozoregreta mangwana tinozoblema futi kuti hurumende yatirasa asi tisirudini tisiumira paizvo zvakanaka dai tateerera kungogara kudzimba zvinotibatsira chaizvo kutoti chirwere ichi chirege kuramba chichispreada ndo kurudziro ndinopa kuwanhu nekutiwo tingoramba tichingonwawo malemon iwayaya nemagarlic iyaya kana aripo tikawanawo tingonwawo izvozvo izvo kana kungonwa mvura irupisa maybe inongogona kubatsira tigare zvakangotiitira zvakanaka.